Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi. Uri musi wechina, chivabvu 10, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchinongwa chanhasi. Veruzhinji vanobatana nemadzimai evashandi vekuhwange Colliery vachiratidzira muHarare vachishora mashoko egurukota rezvevashandi ekuti madzimai aya ari kushandiswa mune zvematongerwo enyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanosangana nemutungamiri weBritain amai Theresa May murwendo rwavo kuBritain. Nyaya yekuti mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasachengetedzwe nemutemo kuitira kuti vatongwe nemhosva yekurova gore rakapera tsvarakadenga yekuSouth Africa muzvare Gabriela Angels yonzwikwa nematare edzimoswa muPretoria. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vabatana nemadzimai evashandi vekuhwange Colliery vachiratidzira muHarare vachishora gurukota rezvevashandi nemashoko avo ekuti madzimai aya ari kushandiswa nevanoita zvematongerwo enyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai ekuhwange aya audze Studio 7 kuti nhasi vangu vachiratidzira vakaremerwa zvikuru nemashoko amai Petronella Kagonye ekuti hurumende yakagadzirisa nyaya dzevashandi. Mumwe wemadzimai vanga vachiratidzira amai Tendai Stole vati vakakatyamadzwa nemashoko egurukota revashandi mudare reparamende ekuti vari kuita zvematongerwo enyika asi ivo vachichemera mari dzevarume vavo kuitira kuti vawane chouviri.
Chote madzimai ekuhwange tauya panapo kuzochemawo kuti dai mwatinzwawo mwatipawo mari dzevarume vedu. Isu hatisi kuita zvepolitics, vanhu vari kuti tiriita politics. Ndikanzwa kudaro ndonzwa ndichida kuchema, tiri kuchemera mari dzevarume vedu. Hatisi kuita zvepolitics kana tinoda mari, hatisi kuda raisi. Raisi aibhadhara kuchikoro, ndapota. Toda mari dzevarume vedu, tinobhadhara vana kuchikoro, titengewo mapedzi nesuo. Ipapa hembe dzamaone takatavoreka, hatina kana chatinacho. Mudzimba dzacho dzatinogara toshandisawo mapublic toilet. Mapublic toilet acho tinoshandisa one chamber. Vanhu isu togara mapublic toilet one chamber pavanhu vari thousands.
Amai Stole vatiwo dzimba zhinji dzevashandi vekuhwange dzaparara sezvo mamwe madzimai oita zveupfambi kuti vawane chouviri. Vatiwo vari kutsutsumwa kuti kambani yehwange Colliery yakaisawo chiga chekuti mushandi mumwe nemumwe akungogona kurapisa vana vatatu chete pachipatara chekambani iyi zvisinei nekuti mhuri yakakura sei.
Iye zvino nhamo yaitika muhange ndeyekuti dzimba dzakawanda dzaparara nenyaya yekuti vanhu vakungoita chifambi kungopiwawo $5 kuti utengewo hufu kuitira kuti newe urarame. Hati murume wako achienda kubasa achishanda pasina chaunowana. Kwozoti kwanzi kuchipatara kwacho kwatakanyorisiwa kuhwange Colliery Company tinonzi kwanzi urapise vana vari 3 of which iwewe wakatowanikwa wanga wakabereka vana vari 7. Ko vamwe vacho tinovaendesa kupi? Pese apa chipatara chaitirapira vana vedu vese asi iye zvino takapiwa family planning kuti ufanira kurapisa vana vari 3. Ko kana ndine 5 ava ndovadini? Isusu iye zvino tiri kuchema semadzimai tiri patende. Takaona kuti varume vakaenda kunochema vanovictimizwa kubasa, vanovhisiwa basa, vakada kustrika vanovhisiwa basa. So isu semadzimai nzara yakatikurira mumba ndokusimuka kuti regai tinodemonstratawo tihwikwewo.
Amai Filomela Mausi, Vashoro Grukotaresh Vashandi, Vachitise Madzimai Vashandi Vekuwange Colliery, Varukuskwera pamwe nekurara mutende vachiratidzira vaine tariro yekutiwo matambudziko avo achagadziriswa.
We are there. Tavasiya vana mama vakagara patenti. Zvavari kureva kuti hakuna munhu patenti. Tiripo tiri patenti from muna January 29 tichiripo chero akasvika hatina kunzwanana naye nekuti zvinhu zvakachitaura zvasingafambirani nesu zviya zvokuti hatipo tiripo patenti vana mama muhange sisu hapana zvepolitics zviripo muhange hapana zvavari kutaura isusu zvavakataura nezuro ndakaita kuchema kuti Minister of Labour sure vangadero isusu tichitambura muhange aiwa veduwe hapana chinhu chatakagadzirirwa isusu so far.
Amai Sibonisi Hwedlovu avo vanoti vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekupesvedzera vamwe kuti varatidzire vati vave kutyira kuparadzira utachiona hweHIV sezvo nzira yega yasara kuti vararame iri yekupinda mumabhawa kuti vawane chouviri.
Murume wangu ane one month ashaya izvo zvinhu chiri kuchema murume wangu saka kuti vana vadye ndodii ndakuenda mubhawa muya ndonospreada AIDS oro inini ndiende mubhawa muya ndinotsvaka umwe munhu ane AIDS kuti ndiwane kuti vana vadyere. So ndichitaura kudai vana tavasiya vari panze kwemagedhi havasi kupinda kuchikoro. So taikumbira kuti dai zvaiita veduwe mumboona zviri kuhange kuya zviri kuitika. Inini ndiri kuchema nekuti I've been working yese secret yemukorari ndakaiona management yese iyangaivhiswe.
Mumwe wevarume varatidzira vachitsigira madzimai aya vachangson Madzonganyika vati vanorwadzwa zvikuru nenyaya yemadzimai ekuhange aya. Vamadzonganyika vati vanoda kuti vashandi vekuhange Colliery vapiwe mari dzavo kuitira kuti madzimai aya nemhuri dzavo vakwanisewo kurarama.
Saka mwoyo wedu warwadza tikatirege tibatana nemadzimai kuti mari dzemarumewo dzibude kuti mumba zvanoshuvira zvinge zvichiitwa ndozvaita kuti tive pano nemadzimai wange tichibatana.
Vanga vachiratidzira ava vaendesa tsamba dzenyunyuto kumapazi ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira kugurukotera zvevashandi bazi rezvezvicherwa uyewo kudare reparamende. Hatina kukwanisa kunzwa udivi rehurumende nezvenyaya iyi. Kambani yeHwange Colliery inonzi ine mari dzevashandi dzinopfuura mamiriyoni makumi manomwe madhora uye hurumende ndiyo ine zvikamu zveupfumi zvakawanda mukambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vakasangana nezuro nemutungamiri weBritain amai Theresa May muLondon. VaChamisa vakasanganawo negurukota rinoona nezveAfrica vaBoris Johnson. VaChamisa vanga vari muBritain vachiita misangano nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevakuru vakuru muhurumende yeBritain. Nhasi vaChamisa vanga vachifanirwa kuburitswa pachirongwa cheBBC cheHard Talk icho chinopakurwa naStephen Secker, asi chirongwa ichi chichaburitswa rimwe zuva sezvo nhasi changa chichitaura nemutevedzeri wegurukota rezvekunze reIsrael zvichitevera zviri kuitika mukati menyika iyi. Mutauriri wavaChamisa vaLuke Tamborinyoka vanoti rwendo rwavaChamisa rwakazadzisa chinangwa cherwendo rwavo.
President Chamisa vakakokwa neinonzi Oxford inova platform yakakura zvakare yakambodevswa vakawanda vanoremekedzwa vature mashoko pano Oxford Union platform iyoyo paOxford Inhouse ndochavanyanya kuendera. Vabva vangoshandisawo mukana wavo nekuve kwavo kuUnited Kingdom kusangana nezvinhu neruzhinji rwavana veZimbabwe rwokuparapara nekutsvaka chokurarama muUnited Kingdom. Vatorawo zvakare mukana iwoyo kusangana nevakuru vakuru vehurumende yeUnited Kingdom zvakare nekutura mashoko kumaplatform akawanda kana kuti atingati pathink tank ari imomo muUnited Kingdom.
Kusanganawo nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika yeBritain izvo zvakanziwo hazvisi kuzopiwa mukana wekupinda musarudzo. Kunosimudzira nedzimwe nzira dzipi mumusangano weMDC?
Aiwa, panongosangana vana vanyamunhu vanofanira kuchinjana mashoko. Ko vana zvizvarwa zveZimbabwe vachamisa vachanga vari mutungamiri weZimbabwe mumedzimushoma ichatevera. Ende vanofanira kutura mashoko mwana wese weZimbabwe avasangana naye.
Vakataridzwa kunyunyuta zvikuru pamusoro pehurumende yava munangagwa. Munoona sekuti vanhu vakatambira sei mashoko akakandwa navachamisa mudare?
Chandingangotaura ndechekuti vakave nemusarudzo wakanaka chaizvo nevakuru vakuru vehurumende yekuUnited Kingdom. Sokuziva kwako Evans, nyaya dzakadzidi kutaurwa, nyaya dzediplomasi hadzidi kutaurwa wakamira pachuru. Inyaya dzekutaura vanhu vakafatana madhoo. Chandingangokuudza ndechekuti nyaya dzavo dzese dzavakataura nehurumende yekuUnited Kingdom dzakatambirwa muatmosfera, kana ndingangoti muurongwa hwekunzwisisana nekuremekedza. Kuti ndikatanga kudoma nyaya kuti vakataura inei, haiwa ndingati hasiwo maitirwo anoitwa nyaya yediplomasi. Vakataurana zvakanaka, vakanzwanana zvakanaka, vakapedza musangano wavo nekuremekedzana nekukudzana kukuru chaizvo.
Mutauriri wavachamisa vaLuke Tambonyoka vachitaura parunhare vari muHarare. Mukuzeya nezverwendo rwavachamisa, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University kuPretoria kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, kuti tinzwewo maonero avo.
Rwendo rwavachamisa nevamwe vavo vavari navo kuMDC Alliance, maonero angu rwanga rwakanangana nekuratidza nyika dzokunze kuti aiwa tiri pano. Kana muchirangarira vachamisa havana kumbonyanya kubuda muZimbabwe kubva ivo pavakatora kubva kuna vatsvangirai. Saka uru rwendo rwanga rwuri rwekuudza pasi rose, asi vachienda havo kuri kuUK kuti aiwa taapano tisi utungamiri hutsva weMDC, tine MDC Alliance. Mukatarisawo vakagona kuenda kunoadresa kuUniversity yeOxford, vakaenda kuChatham vachitaura nyaya dzekuti MDC chinangwa chayo takamirirei pari zvino ndezvinhu zvavari kukoshesa vakananga kusarudzo. Saka ndozvandinoona sekuti ndozvanga zvakananga vachamisa parwendo rwavo.
Zvino mumashoko avo avaibvunzurudzwa nedzimwe mhinduro dzavaikanda vachizotaurawo zvekuti mabhizinesi ekuChina muZimbabwe anoda kuzoongororwa nekutarisiswa, hazvizoitise zvinosimudzawo mhepo here kune vari kuZimbabwe izvozvi vari kuedza kuti pamwe maChina iwaya ane zvimwe zviviri o zvitatu zvavangaise munyika?
Hongu mashoko iwayo anogona kunge asina kunyatsobuda zvakanaka kutitarisa kuti vachamisa vamutungamiri ane mukana wekuva mutungamiri wenyika. Nekuti kana uri mutungamiri wenyika zvinonzi chingawo semananga, hapana risina mhodzi. Haudi kuti utange kutoita vavengi usati wapinda pachigaro. Asi ndinoona sekuti vachamisa vakanga vachingotaura zvinofungwa nevanhu vakawanda vari muZimbabwe. Nekuti vanhu vane mufungiro wekuti aiwa vanhu vekuChina vari kungoita zvinhu zvinovabatsira ivo, asi zvishoma shoma zviri kubatsira vanenge vari vemunyika iyoyo. Pointi yandoda kuti nditaure vazininga ndeyekuti vachamisa havasiri an ordinary person, vachamisa mutungamiri. Naizvozvo matauriro avo anoda kuti atikwirirei, asaita sekuti ndivana mujibha vari kutaura vari mustreet.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University kuPretoria kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa. Magweta anomiririra sangano reAfriForum, bato rinopikisa hurumende Magweta anomiririra sangano reAfriForum Vazivisa nasi mudare redzimosva kutinyaya yevaimbove mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe yekuti vasasungwe mushure mekunge vapomerwa mhosva yekurova muzvare Gabriela Angels gore rakapera ienderere mberi mumatare. More Blessing Mujoma anoti panyaya iyi.
Rimwe gweta ramuzvare Angels vaGerineo vaudza dare kuti hurumende yakatadza payakadzivirira mai Grace Mugabe kuti vasatongwa. Vachipa humbo hwavo muzvare Angels vati vanofara kuti pane matano ave kutorwa. Atiwo akaregerera mai Mugabe asi chikuru kwaari ndechekuti amai Mugabe vamire pamberi pedare redzimhosva vatongwe uyewo nekukumbira ruregerero. Amai Zane Ncwane ava vanomiririra sangano reCommission for Gender Equality vati mhosva dzekushungurudzwa kwemadzimai muSouth Africa dziri kuwanda. Naizvozvo matare edzimhosva anofanira kupa mutengo yakakodzera kupedza dambudziko iri. Vaenderera mberi vachiti vachaedza nepose pavanogona kuti dare ritore matano akakodzera. Gurukota South Africa panguva iyi amai Maete Ngwane Mashabane vakati vakatora danho iri nekuda kwekuti Zimbabwe inyika yakavakidzana neSouth Africa uyewo zvaive zvisinei nechekuita nekuti amai Mugabe vaive munyika nemurume wavo panguva yakange ichiitwa musangano weSADC. Asi magweta amuzvare Angels anoti hurumende yakanga isingafaniri kuita zvayakaita pana amai Mugabe. Nyaya iyi ichaenderera mberi zvakare mangwana apo dare richapa mutongo waro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda wemutungamiriri weAmerica weWhite House washora zvikuru kurwiswa kwaitwa Golan Heights neIran. Muzinda uyu wati zvaitwa neIran zvekurwisa nzvimbo yakatorwa neIsrael hazviatambirwe uye chinhu chakashata zvikuru mudunhu reMiddle East rose. Kurwisa kwakapfurikidza mwero ndiro dambudziko guru rakatarisana mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi avo vari kutanga temu itsva mwedzi unouya zvichitevera kukunda zvine mutsindo musarudzo yakaitwa muna kukadzi. Sangano reZimbabwe Democratic Institute ZDI riri kutenderera nenyika yose richidzidzisa veruzhinji pamusoro pekodzero dzavo panguva iyo nyika iri kugadzirira sarudzo. Lloyd Moyo anoti panyaya iyi.
Vagari vekwamutare vawana mukana wekudzidza nzira dzekuchengetedza kodzero dzavo munguva yekuvhota uye zvinhu zvinogona kuitwa zvinogona kuvhiringa tarisiro yeveruzhinji. Vachitaura pachirongwa chaitwa neZDI chipanga mazano musangano iri, vagift siziva vati chinangwa chavo ndechekuda kuona kana paine mutsauko wakanaka munyika zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe pachigaro pachiiswa vaEmerson Mnangagwa. Vasiziva vati hurumende yavamunangagwa inofanirwa kuziva kuti inofanirwa kuita zvakanaka kudarika zvaiitwa nehurumende yavamugabe.
Chinangwa changa chiri workshop yaorganizwa neZimbabwe Democracy Institution yakabatana neASAP patanga chiongorora nyaya yetransition. Transition tichitarisa nyaya yekuti pane hurumende yakabuda kana kuti yakabviswa yavamugabe, uye tiri kuenda kusarudzo ra2018 patiri kuda kutarisa kuti nyika dzese dzinoita transition pane pazofanira kuenda.
Vasiziva vati dzidziso yavari kupa veruzhinji munyika yakanangana nekuti munhu wese azive kuti ane basa raanofanirwa kuita muZimbabwe iri pasi pemutungamiriri mutsva.
Isusu tanchitarisa kuti vanhu vakasiyana siyana vatinoti nechirungu maordinary citizen vane role yipi, ndozvo ngachitarisa kuti kana munhu ari vendor chicha anofanha kuita kuti number 1 ti develop yatinoti a national vision kuti Zimbabwe itswa ari kuda ndeipi. Chechipiri uye tangachitarisa futi kuti maordinary citizen role yavo ndeipi pasarudzo ratirikuenda muna 2018. Izvozvo zviri important nyaya yekuti vanhu vazive kuti patiri kubva ndekupi.
Nhengo yesangano revanhurume rinozivikanwa nekuti Men as Partners, iro rinorwira kupedza mhirizhonga nekushungurudzwa kwevanhukadzi, vaJames Mudenda vati dzidziso yabuda pasi pechirongwa cheZDI neASAP yavhura vazhinji pfungwa dzekuziva uye kukoshesa kodzero dzemunhu wese.
Kutanga sevagari vekwamutare tiri kutenda neruzivo rwaunzwa kwamutare neZDI wakabata neASAP, nekuti ruzivo rwawaunza rwakanangana nezviri kuitika muZimbabwe kubva panyu dispensation nezviri kutarisirwa nevanhu veZimbabwe mumazuva ari kutera, vanhu vari at crossroads. Saka meeting yanhasi tanga tiri kuedza kuongorora kuona kuti new dispensation iri kutaurwa iyi yaunza pundutso here muupenyu hwevanhu.
Mumwe apinda muchirongwa ichi muzvare Mildred Muzanechita vati vavhurika pfungwa dzavo mushure mekuwana dzidziso yavapiwa. Vatiwo dzidziso iyi yavapa ruzivo rwekusarudza munhu wavanoti ndiye anofanirwa kunge achitungamirira vanhu.
Ini workshop yataita nhasi yatibatsira zvikuru kunyanya kumacommunity patinobva. Tinoona kuti isusu tichikura macommunities edu akasiiwa zvakanyanya, hamuna kana development yakaitika. Asi apa taibatsira vabereki vedu, vaibatsira magamba kubikira nene, asi hapana chawakabenefita.
Vapinda musangano vanosanganisira vemachechi, makanzura, vechidiki, vemasangano akazvimirira oga uye vakaremara. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Kunyangwe hazvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vari kuda kuti nyika iite sarudzo dzakachena, vanopikisa nemamwe masangano akazvimiririra oga vari kuti vari kungoita gudzira mukanwa nekuti hakuna zvakawanda zvachinja panyaya yemitemo yesarudzo. Asi veZANU-PF vanoti pane zvakawanda zvachinja, kusanganisira nyaya yekuti matare ari kutonga akasununguka, vachipa muenzaniso wekuti nezuro dare repamusoro rakapa mutongo wekuti madzishe asapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Izvi zvakatevera kuendeswa kumatare kwemutungamiri wemadzishe Ishe Fortune Charumbira nesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reElection Resource Center mushure mekunge vati madzishe ose munyika anotsigira ZANU-PF. Iyi nyaya yange ichinetsa musarudzo dzemunyika sezvo madzishe nemasabhuku anga achipomerwa mhosva yekumanikidza vanhu kuti vavhotere ZANU-PF. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muzano PF vaFortune Chasi uye vanokokera MDCT mudare reparamende vaInnocent Gonese. Ndokutanga nekubvunza vaGonese kuti vanoona sei nyaya yekuti madzishe asapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Iwo mambo charumbira tangatiinawo pakanyorwa bumbiro yemutemo vanotounzwisisa zvakatonyanyisa, asi zvanga zvichitotishamisawo kuti vanorerekera divi vanenge vachirerekera navamwe vavo, uyezve masabhuku tine dambudziko guru yekuti izvo mubumbiro zvakanyorwa zviri pachena kuti havafaniri kuita zvamatongerwo enyika, nekuti munzvimbo dzavanenge vachitungamirira kunenge kune vanhu vamapato akasiyana siyana navamwe vasingadiwo zvepolitics. Ivo vane kodzero yekuvhota chete, kwete yekuti vave nebiri vanenge vachirerekera kana kuti veita basa rekushandiswa vachinotinha vanhu kuenda kunovhota vachivaudza pekuvhotera nezvimwe zvakadaro.
Touya kwamuri Honorable Chasi, pane nyaya iyo yekuti vamwe vanga vari kuti madzishe anenge anonyanya kushandiswa nebato renyere ZANU PF kusanganisa iyo masabhuku ari kutaurwa navaGonesai.
Aiwa, isu semusangano zvakare nehurumende yedu tinotambira zvinenge zvataurwa nematare. Mutemo ndofunga uri pachena. Mutemo unotaura iyo kuti machifu vanofanira kunge vasina kurerekera kune bato iri kana iri. Isusu sebato hatishandise madzimambo kutikampenera. Ipapa tanga tichikampena hatina kumbonge takataura nemachifu kuti vaite zvakati zvakati. So anenge akanganisawo anenge akanganisa.
Todzoka kwamuri vaGonese tichitarisa nyaya yesarudzo, muri kufara here nemutemo yesarudzo?
Aiwa, mutemo yakanyangara iyoyo. Takatedza kurwisa zvachose, asi vamwe vedu vanoti zvavanotaura usiku hanzi zvavanozoita kana kwaibvi. Nekuti mukuru weZANU PF ari zvakare purezidendi wenyika, zvaanotaura nezvinozoonekwa paground zvakatopesana. Taifungidzira kuti zvinhu zvakafanika kupindwa kwamaballot papers zvinhu zvatingafanira kukakavadzana pamusoro pazvo kuti zvive zvakajeka kumunhu wese kuti anenge achizopuwa tenda anenge aitawo zvekuaplya savamwe zvinenge zvakajekera munhu wese, asiwo vari kuzviramba kuratidza kuti pane zvakahwanzika zvavanoda kuti varambe vachirarama nazvo. Uyezve dzimwe nyaya dzakaitafanika kuti vanhu vafundiswe kuti vanenge vachizovhota sei, inonzi vhota education. Tangofungidzira kuti mutemo dei waitwa urelax kuti munhu wese womuZimbabwe asambunyikidzwa paanenge aida kudzidzisa vamwe panyaya dzesarudzo, nekuti kazhinji tichidzidzirwa kunobva nekushayiwa ruzivo. Takashamisika zvakare kuti minista wejustice hapana chaakanga achimboda kuteerera panyaya idzodzo, pamwe chete namamwe mamembers eZANU PF. Even mutemo wokuti dare rive nemasimba nekudisqualifya makandidati anenge akonzera mhirizhonga kana zvimwe zvakashata panyaya dzesarudzo, vakaramba zvakare kuzviteerera.
Pindura itinzwe vachasi panyaya yemitemo yesarudzo.
Hurumende yedu nemusangano zvese zviri kushanda kuti tinge tine sarudzo isina kuvhiringwa nevanhu vanenge vachimbonyechedza vamwe kana matsotsi. Ndosaka tati isusu, aiwa, hatina chekuvanza. Nyika dzese dziri kuda kuuya nemaorganization ngavauye vazoongorora. Pataurwa nyaya yevota education yekudzidzisa mavotas, zveshuwa hatingangoti munhu akati nditicha mangoti ngaaende anoticha. Vezeki vanenge vachidawo kuziva kuti munhu ari kunodzidzisa chii, anoruziva here nezvinhu zvaari kuda kunodzidzisa. Nepepanyaya yemaballot papers isusuwo taichitarisira kuti zeki i-independent commission sezvainotaurwa neconstitution. Saka tikada kuti chese chairi kuita vanhu vange vakamira vachiona kuti maballot paper ari kuprintwa sei. Maonero edu isusu ndetenge takukanganisa independence yacho, nekuti taakutovaita pachirungu inonzi micromanagement. Taakuvaitira basa ravo ravakapiwa nenyika yese kuti vange vachiita.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muzano PF vaFortune Chasi. Manzwawo zvakare kubva kune vanokokera MDCT mudare reparamende vaInnocent Gonese. Vaviri ava vange vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwe edu ya pera, tutarisa msorye na uya nasi. Mtungamiri we MDC Alliance wa Nelson Chamisa vano sangana ni mtungamiri we Britain amai Theresa May murwendo rwavo rweku Britain. Tabatashika kumagumu ya chirongwa cheducha nasi anokuone kaini mufaro ndini Evans Zinengandiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.